mashoko atorwa naatsvangai akakosha pakuti vari kutaura rwendo rwavo. Ndochinhu chokutanga, vari kutaura rwendo rwavo kutanga vari kuZCTU vachishanda, vachiita zvekodzero dzevashandi, vachizofoma MDC, vachirwira kodzero dzevanhu, democratization yenyika nekupinda mutsarudzo dzavakapinda nezvibinga mupini zvavakaona, vobva vapinda munyika. Mudambudziko riri munyika, dambudziko guru nderekuti asi havamugabe vabviswa hongu, vamugabe vanga vakanganisa upfumi hwenyika, vakanganisa politics dzenyika, vavondonga nyika zvakanyanya. Chikava naamunangagwa ari kupinda, asi chisambe china munangagwa haisinyaya yekuti vangotora chinzvimbo kubva kuna vamugabe, asi kuti vachaita sei kuti zvibinga mupini munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzesarudzo, munyaya dzemaelections, munyaya dzezveupfumi zvinopedzwa sei. Saka vari kuti hazvisi enough kuti mugabe aenda. Vanhu vabva vadzoka futi kumusangano kwavo tudzati no, vakataurira vana veZimbabwe kuti vane chirwere checolon cancer ende vafamba nacho vachitenda vanhu nesapoti yavakapa. Asi varizotaura chimwe chandaona chakakosha kuti aiwa, ini pane zvandakaita mazuva akaperawo vakaunza mama mapraise presidents maviri vamudzuri navachamisa, vakaisa vanhu vechidiki vanoda generation yevanhu vechidiki kuti inge iri inodriva the future yepati yavo nefuture yestate, nokuti vari kuti izvo nyika yeZimbabwe neAfrica in general iri composed nevanhu vakaita vechidiki, kuri vati remangwana riri mumageneration revanhu vechidiki. Asi tiri panyaya iyo zvinoita sokuti vatangirai vari kurayira nhaka yekuti vanenge vashanda vaitawo zvavanokwanisa munguva yavo, asi urwere hwavo vanenge sevari kuda kutaura kuti vanoda kuti vawane mukana wokuzorora vasingachaiti rigorous politics vachatenda to help yavo, which is something very very important and very significant in the history of the MDC, but also in the history of Zimbabwe, but also in the history of Africa fundamentally. Vane vakuinda kulevo yanamandiera ndokulevo yakudandwa navatsvangira kana vakaita zvekuti munhu unoona kuti ndaitawo zvandaita, asi nezvandiri kufesawo urwerwa ndinawo handichakwanisi kuti ndidini, ndiindise bato rangu mberi nokuindisa politics dzenyika mberi.
Asi mashoko atiri kunzwawo ndeyekuti imo mubato macho munenge matotanga kunetsana kuti mumwe mutungamiri wosarudzwa sei.
Zvataurwa navatangira yama vanamboti vanoda kupangana kana kuti vanoda kuti ngana aitezvo, vati kuchaitwa maprocesses ari democratic. Ende kana zvichinzi maprocesses ari democratic zvinoratidza kuti vanhu vanosarudzwa sei mumusangano, munhu anotungamira musangano wavo sei, munhu muMDC anotungamira musangano wavo turu sarudzo.